Inini ni marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzelu za nasi chipiri gumi guru 29/2019. Banga guru renyika rinozivisa kuti richaparura mari itsva yemunyika mukati memasvondo maviri ari kutevera senzira yekugadzirisa kushayikwa kwemari munyika. Pamwe nekugadzirisa zviri kunetsa mumabhanga izvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kudhindwa dhindwa kwemari munyika kunogona kukonzerawo inflation. Mafuta edzimotokari anokwira zvakare izvo zvichaona mitengo yezvinhu zvakawanda ichikwirawo kusanganisira mari dzekufambisa. Kusanzwisisana koitika mutripartite negotiating forum TNF mamwe masangano anove nhengo dzeTNF achiti haasati atambira tsamba yekukokwa kumusangano unoitwa pasi peurongwa hweTNF. Sangano rinorwira kodzero dzemhuka reAdvocates for Earth rinoshora hurumende nekutadza kwayo kuremekedza kodzero dzemhuka. Sangano iri rinoti richaratidzira kusafara kwaro kuburikidza nekufamba netsoka kubva kuHarare kusvika kuHwange senzira yekutsvaga mari yekushandisa mukuchengetedzwa kwekodzero dzemhuka. Zimbabwe yatarisana nekupisa kunotyisa kusati kwamboitika munhoroondo yemamiriro ekunze munyika. Muchirongwa cheba Connection Palace Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Takatarisa nyaya dzinobata vechidiki panguva iyo simba remari yemunyika riri kuramba richipera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.